Vashava avo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chinosanganisira vakuru vakuru vemauto vakasvika muguta guru reMozambique Maputo neZulu Manheru. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa padandemutande raro reTwitter nhasi kuti Vashava nechikwata chavo vaudzwa mamiriro akaita zvinhu kudunhu reCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique uko vanopfurikidza mwero veIslamic State vari kuuraya vanhu. Izvi zvaitwa apo vari kugadzirira kupinda musangano wamangwana wemakurukota nemauto ari musadi anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu iri kuti azive kuti Mozambique yobatsirwa sei padambudziko riri muCabo Delgado. Musangano wemangwana unotevera chisungo chakaitwa nevatungamiri venyika dzemusadic vanosanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa, Cyril Ramaphosa vekusouth africa, vamokwetsi masisi vekubotswana navafilipe nyuse vekumozambique. Pamusangano uyu wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vatungamiri ava vakaita chisungo chekuti mauto esadic intervention brigade anofanira kumutsiridzwa kuti apinde mumozambique nechimbi chimbi. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato redemocratic party Dr. Uraya Izembe vati chido chesadic chakanaka asi havaoni sadic ichibudirira.
Chingangova chido asi handioni sadic ichikwanisa kuti ibetsere Mozambique padambudziko rayatarisana nayo, nekuti nyange tikatarisa muno muZimbabwe iye zvino dambudziko romuZimbabwe harisati rapera kubva pakapindirwa nesadic paya pa2008.
Vazimbe vati sadic haina mauto aripo uye haina mari yekuti kunyange chikwata chemauto aya chikavepo hachina zvikwanisiro zvekushandisa. Vati hondo dzezviwanikwa dzakaita seyakambopindirwa nenyika dzemusadic kuDemocratic Republic of Congo hadziperi nekukasika. Vati hondo yavi kuCabo Delgado yakafanana nekuDRC.
Ndeyo Mozambique yanyanya kushata kuti vari kurwisa muava vava ne mamwe maonero echitendero kuti vanenge vachifungidzira kuti Mwari wavo unenge achivatsigira muhondo iyoyo yefuma yamatongerwo enyika yamo Mozambique. Saka handioni sadhaki iine rwaro hwokukwanisa kudzimura moto iwoyo.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati zvakanaka kubatsira vavakidzani vedu asi Zimbabwe haina mari yekuita izvi.
Isusu hatina mari, maticha haasi kubhadharwa, madhokuta haasi kubhadharwa. Already kana kuchiva zvesecurity, the most important form of security, human security, which is food security. Saka vakuru vangangoda kunopindira zvavo asi ndoona kuti semamiriro atakaita mumiriro wokuti dzimwe nyika dzakatidaiwo dzakasimbawo dzina South Africa nedzimwe dzine upfumu huri nani dzive dzinopindira imo dzitiva maresosi dzazo.
Vatiwo kupindira kweZimbabwe kunogona kuita kuti vanopfurukidza mwero ava vapedzisere vapinda muZimbabwe sezvavanoita kune dzimwe nyika. Chipangamazano muRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani ngwaka vati zviri kuitika kuMozambique ihondo yezviwanikwa uye zvinotoda kuti sadic ipinze masoja akawanda kuitira kuti dambudziko iri ripere.
Nokuti sadic inenge ichiyoka yakawanda yakasimba, asi tisingazivi kuti Mozambique icharamba yakamira sei, nokuti zvinogona kutarisirwawo zvekare kuti kumberikwa ngai inokubvanguva kuna Napalm ichipinda kune town inonzi Pemba nembe ichiverenga nezvayo yaani kakuchema chemo kwekuwanda kwevanhu vari kupinda vanga vachitiza uko. Saka ndisingazivi kuti nekupedzisira kwenguva vanhu vachatiza pari kurwiwa vanotiza vachienda kupi.
Vati nyika dzesadic dzakaita seZimbabwe neSouth Africa dzakatombobatsira mumatambudziko akaita seari kuMozambique, saka hadzifaniri kunetsekana zvakanyanya nezviri kuitika kuCabo Delgado. Bepanhau repaindanet reNewsWorks rakaburitsa nyaya mazuva mashomanana richiti Zimbabwe yakatoendesa mauto kuCabo Delgado uyewo yagarawo iine mauto ayo kuMozambique anochengetedza pipe yemafuta anobva kuBeira. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende rekutumira mauto ayo kuCabo Delgado, kunyange hazvo mamasangano enhau ari kuti izvo ndizvo zvakaitika. Asi mumiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti mauto eZimbabwe anofanira kuendeswa kunobatsira dzimwe nyika zviri pamutemo.
Tinoda kuti kana masoja achizodeployiwa achienda kuMozambique ngaiendeswe kana kuti zviitwe zviri pamutemo, uye sezvizvarwa zveZimbabwewo tinodawo kuzivawo kuti mari iyi yekubatsiridza muhondo yekuMozambique takanangana se neZimbabwe ichange ichibva kupi inenge ichibva pabanda uko ripi
vanopfurikidza mwero vave nemakore anechitsama vachirwisana nevanhu nehurumende yeMozambique kumaodzanyemba yenyika iyi uko kune zviwanikwa zvegas zvinokosha mabhiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica. Kambani yeTotal yekuFrance ndiyo yakapiwa mvumo yekuchera gasi iri, asi yakatombomisa chirongwa ichi nekuda kwemhirizhonga yave mudunhu iri. Mwedzi wapfuura vanopfurukidza mwero ava vakauraya vanhu vakawanda kubva kunyika dzakawanda, izvo zvakaita kuti nyika idzi kusanganisira South Africa dziburitse zvizvarwa zvadzo mudunhu iri. Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu iri nepamusana pekutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.